Guta rakudai so ndirima gutu ndiri kuwana information yekuti mapolling agents edu ose awatataka deploya kumakuminda vadzingirirwa nemayute ZANU-PF nematsage ZANU-PF. Mapurisa aripo mapolling station havana chavari kuita, mapolling officers havana chavari kuita, vatage ezana rongofamba muminda mese mune mapolling stations vachibvisa mapolling agents ede TCC vachivadzingirira. Ndo zviri kuno kwagutu unova mucherechedzo kuti ZANU haichina support, ZANU haichina anoitsigira. Naizvozvo vakuwanikwa vachiita zvemirizhonga kumanikidza kuita zvavasingadi. Ndo chimiro chiri kuno kwagutu.